nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wepatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma reichoto nekuti pamukana uyu.
VaMutama, mungaudze vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu repatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reichoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu vepatriotic Zimbabweans Party utungamiriri, takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwe vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika, nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
VaMutama, muri kuti izvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi VaMutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukuvambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti unozowanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika, obva wati inini ndakuita sei, ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika, kudzamara ndazenge ndazokontesta muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzeZimbabwe dzaakuda mamwe maonero nemabatiro mamwe anopa machinhano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvichibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Mungajekese here vaMutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana-siyana, angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana-siyana, angave machechi, angave non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, tichiumba Zimbabwe tichiti isusu. Isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu, kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tichinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda kuUnited Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vaMutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvo Zimbabwe yasununguka?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana-siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ijeology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabweans Party, we are a nationalist party, we are a centre-right political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal, saka zvinozotinetsei panyaya dzeideology.
Panguva ino kune mapato ari kushanda ari mugungano repolitical actors dialogue, vaMutama, mukakokwa muchapindawo here mupoladum?
Isu sepatriotic Zimbabweans Party tinoona political actors dialogue riri gungano rakawanikwa richigadzirwa mushure mekunge maitwa makakava pasarudzo dza2018. Saka isu sepatriotic Zimbabweans Party hatuoni tichiwanikwa tichikodzera kupinda musangano iroro zvekare sei tinoona kuti gungano iroro harina zvarinoreva kana risina MDC Alliance inova ndiyo yakanyanyokakava kuti yakabiridzirwa pasarudzo dzakaitika. Saka zvinotinetsei kana gungano racho risina vanhu vose vakakakava muna 2018.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira nekuti kunyange ZANUPF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu separate of the Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu separate of the Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika saizvozvo kuti bato racho rinonzi ZANUPF ravanikwa richipiridzira kana kuti tichishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi chocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Chii chamungati muupenyu hwenyu makakundikana kuita?
Mubvunzo wakanaka chaizvo uyu. Chandinoti inini ndakakundikana kuita muupenyu hwangu ndechekuti ndichiri wechidikidiki handina kuwanikwa ndichikwikwidza mudare reparamende mazuva ndakabva kuUniversity of Zimbabwe. Ndinoshuvira kuti dai ndakakwikwidza mazuva iwayo ndainge ndichazotorawo matanho anguwo zvezera rangu kurwira kodzero dzevana veZimbabwe panguva iyoyo tichigadzirisa zviri kunetsa mazuva anhasi aya. Saka zvisinei, ndinotenda Mwari kuti mukana iwoyo taanawo panguva inoi separate of Zimbabwe, Zimbabwean party, kuti tigadzirise izvozvo tichibatanidza vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa vazhinji vakapotera nenyaya dzezveupfumi, nenyaya dzezvematongerwo enyika nevari munyika, kuti tigadzirise nyika iende mberi.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, Vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa nestudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatrioti Zimbabwean party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANUPF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemugovera wega wega naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhasi uno machipakurirwa neni Rachel To ndiri muWashington DC.